Nguva yatiri inoyi tinenge tichiadvisa kuti varimi ngatiteererei information yatinenge tichiona number one kubva kuministri yedu vazoministri vanenge vaine ruzivo runenge rwakapiwa ndei patainingeizo. Saka kazhinji zizi tinokurudzira varimi kuti vaishuwe mapropsi avo kuitira kuti vakwanise kubatsirika because maishu zvakaita sena hailstones they are quite difficult to manage because munhu anenge aine 10 hectares haana zvizhinji zvaanokwanisa kuti aite kupresenta in hailstones of the best that they can do is to ensure their crop kana paine zvinenge zvaiandisei vachikwanisa kuzowana something at the end.
Ko kunana zvirwere uko kunomirawo sei nemvura kana ichinaya zvakanyanya kudai?
Okay, when it comes to zvirwere, zvirwere zvakanyanya zvinoda kunyanyowandira kuhorticulture zvinana matomatoes mapotatoes kunowanda zvirwere zvakaita mablights maearly blights nemanate blights. Pakadaro tinenge tichikurudzira maweeteaspoons emapreventative fungicides for example vana copper oxychloride vana dicyon M45 vana propinium vana bravo nemandichinovanzoti futi kana kuri kupotato zuva rakunenge kwanaya tinobva takurudzira zvekare kuti fama tibvawadzoka ouya wobva spraya preventative fungicides yako because kana moisture iri high temperature iri high kunika kuchengetedzeka kwemvura kanoitika pamashizha emapotatoes edu kana timatomatoes edu izvo zvinocreata kamicroclimate kanosevha the growth and development ezvirwere. Saka for maweeteaspoons toita maweeteas edu emapresentatives.
Iyo mvura kana ichiuya ine mipande nemhepo inonzi inovhuvhuta zvakanyanya kudai, inosiya zvirimwa zvacho zviri papiwo varimi vangade kunzwisisa kuti vodii apo?
Miti mapatrans edu anenge achida vhumu nekuti mhepo inoita se inopinda. Kana mhepo ikapindawo panokurumidzawo kutaka kuoma kemashizha bosekati mamoisture yayo ikaramba yakachengeteka pamashizha ndozvinokonzeresa kuti the disease is developed. Saka if your plant has room to breathe and there's room for air movement around nzvimbo yako iyoyoyo mashizha anokurumidzawo kuoma and marisk ekuti zvirwere zvinomultiplya inenge iri lowa. So the preventative fungicides, curative fungicides, and the cultural methods like managing the plant spacing and also using a variety of algae resistance.